Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chivabvu 18, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano revezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers rinonyorera kuhurumende neReserve Bank of Zimbabwe richinyunyuta nekudzikwa kwemutemo weStatutory Instrument 81A wa2024. Vanorarama nekutengesera mumigwagwa muHarare vari kukurudzira nhaurirano nekanzuro yeguta iri pamusoro pemutemo uchangobva kudzikwa nekanzuro unorambidza kutengeserwa kwemukati meguta nevanenge vasina marezinesi. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastellaga Premier Soccer League yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vanoti sangano ravo rakanyorera kumapazi ehurumende anoti rezveupfumi neremaindastiri pamwe neReserve Bank of Zimbabwe richinyunyuta nekudzikwa kwemutemo weStatutory Instrument 81A wa2024 uyo unonzi nevemabhizimusi hauna kusiyana nekutarwa kwemitengo yezvinhu nehurumende. Mutemo uyu wakatara kuti vezvitoro vashandise mutengo wemari yekunze unenge watarwa neRBZ zuva iroro. Mutemo uyu wakabvisawo mukana waipiwa vezvitoro vekuti vawedzere mitengo yezvinhu zvavo nezvikamu 10 kubva muzana kana kuti 10% premium. Vezvitoro vachabatwa vachityora mutemo uyu vanonzi vanobhadhariswa mari inosvika zviuru mazana maviri zvemazigi kana kudarika. Vamutashu vanoti vakatora danho iri nekuona kuti dzimwe nhengo dzavo dzave kuomerwa zvekuti vamwe vavo vave kutofunga kuvhara zvitoro zvavo vopindawo mukutengesera mumigwagwa sezviri kuitwawo nevanotengesera zviri kunze kwemutemo. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende kana reReserve Bank of Zimbabwe panyaya iyi. Ngatinzwei vamutashu vachitsanangura.
Hurumende isisu sesangano takainyorera bazi rehurumende rinoona nezvemari reReserve Bank takavanyorera kuti tinge tichionesana pamwe chete kuti kune rimwe rutivi kune mutemo asi kune rimwe rutivi kunewo zvinenge zvichiitikawo kana matambudziko anenge achisanganikwa nawo nevemabhizimusi. Nekuti vagara vaine matambudziko akasiyana-siyana ayo anga achiremera mabhizimusi avo, saka vari kuti zviri nani vavhara havo mikova vonoendawo kuinformal uko kwatingati kunenge kuchingotengeswa njakenjake kusina mitemo nemaregulations akawanda.
Chii chaizvo chavari kunyunyuta nacho pamutemo mutsva uyu?
Vari kuti exchange rate yacho panoda kunge pakanyasojekeswa kuti zvomene inenge ichideterminwa neaya atingati market forces. Nekuti ikarakidza kunge inogara ichisara kumashure zvinogona kuita kuti vemabhizimusi vakawanda vafungidzire kuti vanokwanisa kunge vachirasikirwa nemari dzavowo zvakare.
Asi kana takanzwa hurumende ichiti munokwanisa kunotora mari yekunze kumabhanga, hazvisi kuitika here izvi?
Havasani vakuwana mari yakakwana yeforeign currency yavanenge vachida kuti vange vachigozoshandisa kutenga zvinhu zvekushandisa pakugadziriswa kwezvinhu zvavanogadzira zvakafanana nema raw materials. Saka ndingati ipapo ndo pamwe parikuragidza kunge pachiri nedambudziko. Vanogadzira zvino vanenge vakuti takufanawo kunge tichishandisa zvigadzirwa zvedu kuti tihwerengedzewo foreign currency iyo inenge ichibva mumusika kana kubva kuvatengi. Saka ndo rimwe redambudziko ratiri kuona iroro kuti zvinogona kuremera vezvitoro vanotengesa pachokwadi.
Vanga vari mutungamiri wesangano revezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vari parunhare muHarare neStudio 7.
The Voice of America.
Vanorarama nekutengesera mumigwagwa vari kunyunyuta vachikurudzira nhaurirano nekanzuro yeHarare pamusoro pemutemo uchangobva kudzikwa nekanzuro iyi uyo unorambidza kutengeserwa kwemukati meguta nevanenge vasina marezinesi anovapa mvumo yekuita izvi. Mutungamiri werimwe remasangano anomirira vanotengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai vanoti vakatotanga urongwa hwekuti paitwe musangano nekanzuru pamusoro penyaya iyi vachiti vane tarisiro yekuti svondo riri kuuya musangano uyu unogona kubudirira. Vawadzai vanoti mutemo uyu waomesera nhengo dzavo zvakanyanya sezvo kubva zvawadzikwa kutanga kwemwedzi uno vanotengesera migwagwa vari kusungwa nekutorerwa zvinhu zvavo nemapurisa ekanzuru. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi rekanzuru panyaya iyi sezvo mutauriri wekanzuro yeguta reHarare waStanley Gama vanga vasati vapindura mubvunzo wedu watavatumira. Hatinawo zvakare kukwanisawo kubata meya veHarare vaJacob Mafume sezvo nharembozha yavo yanga isingaiti. Ngatinzwei Wawadzai vachitsanangura.
Isusu seboka reVSET hatiwirirani nemabylaws mitemo mitsva yakaiswa neCity of Harare. Pamaonero edu endi tinofunga ruzhinji rweZimbabwe runohwirirana nesu kuti mitemo iyi haina zvainobatsira papundutso yenyika. Tikatarisa ruzhinji rweZimbabwe huri kurarama kuburikidza neinformal trading. Saka mitemo yavakaisa yokudzinga mavhenda mumastreets, mitemo yavakaisa yokuti vanhu vachafanirwa kunge vachitengesa vachitorerwa zvinhu zvavo hatiwirirani nayo.
Saka imi sesangano zvii zvamunokurudzira kuti dai zvaitwa?
Isusu zvatinofunga zvinofanirwa kunge zvichiitwa ndezvekuti Harare City Council kana ichida kuti mavhenda nevari muinformal sector vatengesere pakanaka vanofanirwa kuvaka misika inokwana. Dambudziko ratinaro nderekuti vanhu vari kupedzisira vaenda kundoshanda paya panonzi maundesignated spaces nenhau yokuti pekusevenzera pacho izvezvi hapasi kukwana. Saka tinokurudzira Harare City Council kuti imbomira kuisa mitemo yakaita seiyi. Mitemo iyi inongoita chete kuti vanhu vaomerwe neupenyu nekuti vanhu tinozvararamo iri muinformal sector, iri mustreet vending. Saka isu seboka reVSET hatiwirirani nazvo izvi.
Imiwo sesangano zvii zvamuri kuitawo kuti munge muchiwana kunzwanana munyaya iyi?
So isusu nokuti tagara tinoshanda neHarare City Council, zvatakanangana nazvo izvozvo ndezvokumeka shuwa kuti taronga meeting yenhaurirano neiya inonzi informal sector committee ine macouncelors. Tovapawo maonero atinoita nhauyi, tovapawo mafungiro edu kuti nyaya iyi ingagadziriswa sei. Tinofunga kuti kana zvikafamba zvakanaka svondo riri kutevera irori tinofanira kunge tichiita meeting.
Saka kubva padzikwa mutemo uyu nekanzuru, nhengo dzenyu dziri kurarama sei?
Kutaura chokwadi mukomajonga, pari zvino izvezvi raramo yakatooma nokuti zuva nezuva kusungwa, zuva nezuva kutorerwa zvishandwa zvedu semavhenda. Saka tiri kukurudzira kuti pave nenhaurirano.
Vanga vari mutungamiri werimwe remasangano anomirira vanotengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai vari parunhare muHarare neStudio 7. Zvizvarwa zveSouth Africa zviri kugara kunze kwenyika iyi zviri kuvhota zviri munyika dzazvigere kubva nezuro chishanu zvichisarudza nhengo dzeparamende nemakanzuru. South Africa iri kuita sarudzo dzenyika yose musi wa29 mwedzi uno. Vanhu vanosvika kuzviuru 90 nezvisere kana kuti 78,000 vanonzi vakanyoresa kuvhota vari munyika dzinodarika 100 dzavagere pasi rose. Zimbabwe ichiri kuramba kuti zvizvarwa zvayo zviri kunze kwenyika zvivhote kunze kwezvinoshanda kumizinda yenyika nekunge zviri kumabasa ekumirira nyika kunze. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Mushanganya weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Violet Makuwaza vanova ivo nekambani inonzi iyo Zim Venek Shona Tutors, apo vanowanikwa ivo vachipa zvidzidzo kune vana vari kunze kwenyika kuti vadzidze rurimi rwaamai rweShona. Amai Makuwaza vanogara ivo kuMid Rande muSouth Africa asi vachishanda nevana vezvizvarwa zveZimbabwe vari pasi rose. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguro here pamusoro pechirongwa ichi chamuri kuita?
Inini ndakafunga chirongwa chemutauro weShona. Pandakauya kuno kuSouth Africa ndakandichiona kuti wana wakawanda wakanga wakukanganwa mutauro wavo. Saka inini semunhu akanga ari mudzidzisi kuZimbabwe ndakafanira kufunga kuti ndikatora mukana uyu kuti ndigone kuzviita ndinokwanisa kuona vanhu vakawanda. Saka pandakatangawo ndichiudza vanhu nezveurongwa hwekutaura kudzidzisa mutauro weShona ndakaona vanhu vachifarira wakawanda. Saka ndakazosvika pakutopinda mumagroups ndichiramba ndichitaura nezvazvo. Saka ndakaona vanhu vakawanda vakange vachifarira kwapanhangu kupfuurira mberi. Pari zvino ndine vanhu vakati wandei wandinawo, vamwe vari kuUK, vamwe kuNew Zealand nevamwe vari kuAmerica.
Kambani yenyu iyi inonzi chii uyezve munenge muchidzidzisa vari kuda kudzidza rurimi rwaamai muchishandisa chii?
Pandinodzidzisa mutauro weShona uyu ndinodzidzisa kuburikidza neZoom. Saka kambani yedu inonzi Zim Venek Shona Tutors, ndozita rekambani yedu. Saka tinoshandisa Zoom tinenge tichionana mwana nemudzidzisi tichidzidzisana. Mwana anogona kutonyora manotsi, inini wacho ndozochitumira futi zvimwe zvinhu zvatinenge tadzidzisa kumubereki kuitira kuti agone kuziva kuti zvii zvatinenge taita.
Muri kuona chirongwa ichi chichitambirwa sei nyanya nevabereki vanenge vari kunze kwenyika uko kunotaurwa mitauro yakasiyana-siyana?
Kutaura zvazviri, vanhu vakawanda vari kufarira chirongwa ichi. Vakawanda vari kuuya vachiti vanoda kuti vana vavo vadzidziswe. Vamwe vandiri kuona kuEngland vanogona kunge atori murungu akaroora munhukadzi ofarira kuti agonewo kugona kutaura mutauro wacho kuburikidza nekunge achitoendawo kuZimbabwe, saka anenge achida kutaura. Saka ndiri kuona vanhu vemarudzi akasiyana-siyana vari kuratidza kufarira kuda kudzidza Shona.
Dzidziso idzi dzamunenge muchipa, munenge muchizvifambisa sei? Pane mubhadharo here kana kuti zvinofamba sei?
Mubhadharo uripo. Saka lesson inoita 30 minutes, tinoita $13. Saka munhu ndotanga ndaita malessons 2 asati abhadhara. Then pandinoita lesson yechitatu ndopaanozobhadhara. Paanobhadhara anobhadhara ine package of 10 lessons. Ndine website yakanzi zimvenek.com. Munhu akaenda ipapo anogona kuona zviripo nezvimwe zvinhu zvinoitika ipapo. Then munhu ozotaura neni pawhatsapp.
tinoona kuti pane chimwe chirongwa chamuri kutaura imi kuti muchange muchipakura mangwana musi wesvondo chekuedza kukwezva vamwewo vabereki vanoda kuti vapinde vachiita kuti vana vavo vadzidze kutaura rurimi rwaamai, muchiti chirongwa ichi ndechemahara. Mungatsananguriri kuti zviri kufamba sei?
Chirongwa ichi chiri kuitwa Sunday. Free demonstration lesson iriko musi weSunday. Ichange iriko nenguva dza 3 o'clock UK time, kuno kudzinenge dziri 4 o'clock. Ndisingazivi kuti kuAmerica inguvai, but South Africa time inenge iri 4 o'clock PM ndopatichaita urongwa hwefree demonstration lesson. Saka munhu wese akasununguka kupinda.
Vanenge vachida kupinda pachirongwa ichi vanokubata ipapi?
Vanokwanisa kundibata panhamba dzinoti +27 71 61 58357. Vanogona zvekutibata zvakare pawebsite yedu inoti zimvenek.com.
aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya, huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu, our lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tiri kukurukura nemunyori mukuru wesangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti ATUZ, vaRobson Chere, pamusoro pematambudziko ari kusanganikwa nawo nevana muzvikoro pamusoro penzara iri munyika.
Nzara ino kune nyaya yechikafu iyoyo ndochimwe chinhu chokutangisisa. Togoitawo senyaya yemafees iri panguva yekuti vabereki vari kutosuwira kuya kwatinoti kutsvakatsvaka kuti vaone chikwanisiro chekuti vadye, uyezve tinoita kuti vazowane mari yekunge vachibhadhara mafees avasikwanisa kuiwana, uye tine zvikoro zviri kudzora vana panguva ino yekuti zvinhu zvakaoma munyika. Saka vakazadzikisawo kutiise bumbiro redu remutemo kuti hurumende yakwanisawo kuti inge ichivabhadharira vana mafees, sezvo dzidzo iri kodzero yevana iyo inofanenge ichibhadharirwa nehurumende sebumbiro redu remutemo. Vakakwanisa kuita izvozvo zvekare, zvingatibatsire panguva ino. Totarisawo kudivi revashandi vari kuona mihoro iyo yakadzikira, vati kunge vachikwanisa nge vachisiyiwa panyaya yenzara iyoyo, nekuti vachada kunge vachitsvaga-tsvaga kuti vawane futi kuti vangabatsigana sei, kuvange vachikwanisa kuti vawane zvikwanisiro zvese zvinodikanwa. Saka nyaya yemuhoro futi inyaya inokwanisa kunge ichinge ichigadziriswa panguva ino.
Tirikunzwa kuti hurumende iri kubatsira vadzidzi nemari yechikoro yebhimu. Zvikoro zvimwe zviri kunzi zviri kurambawo kutambira mari iyoyo yebhimu kana urongwa hwebhimu. Zvii zvamungataurawo imi sesangano?
Nyaya yebhimu panguva ino hurumende yaane makore akati isiri kubvisa mari kuchikoro panguva yebhimu. Vana vanenge vanyoreswa pabhimu vari kunyoreswa home, asi kuti zvikoro zvienderere mberi zvine zvina mari vanyoreswa pabhimu, hurumende inofanira kuzoita mari mumabhanga ezvikoro kuti zvinge zvikwanisa kuzotengawo zvinodiwa pakudzidza kwevana, zvakafanana nemabhuku, zvakafanana nemachoko evarayiridzi nezvimwe zvese. Saka hurumende iri kuzotora nguva yakareba isingaise mari iyoyo kuzvikoro. Zvikoro izvozvo zvotaridza kuti zvoshanda sei, uye panguva ino yekunzi kune mari idzva, mari yakafanana nezigi iri kunzi ngaitarirwe nezvikoro. Asi tikutaridza kuti zvikoro izvozvo kuti zvinge zvichishanda zvinenge zvichida kushandisa mari yeunited states dollar, nekuti mari yekuamerica ndo mari iri kunyanya kushanda, zvakafanana nezvimwe zvakafanana nekuti inenge ichida kana fiuri yemabhazi inenge ida kutenga zvimwe. Mari yezigi haikutambirwa makati wandei mune zvekuita nemari. Saka zvikoro zviri kuzoonekwa zvaakutadza kufangishena, asi zvifanenge zvifangishena panguva yekuti zvinenge zvikoseredzwa kushandisa mari isiri kukwanisa kushanda. Kutambira vana kunzi vatanga vachishandisa zigi, zigi racho risiri kushanda kwese. Saka zvinhu zvinofanira nge zvigadziriswa zvichaiswa kumativi ese, pane kuti pange pachita zvekuveta pachiswa kukomandi zvakati, asi pakuzozviita pagraundi zvisiri kukwanisa nge zvibuda.
Zvingagadziriswa sei vachere izvi?
Izvi zvinokwanisa kunge zvichigadziriswa kana hurumende ikange ichishandisa mativi ose pamwe chete nekunge ichisangana nevarayiridzi, ichisangana nevabereki, vachikurukura maonero ezvinhu. Kuti maonero ezvinhu atiri kuita ndeyekuti kunyaya yedzidzo, aiwa, hakusina kutariswa kwakanyanya kunyanya kudivi rehurumende, riri kungoti chero zvazvaita ikokoko. Asi tikatarisa mamwe mapriorities avainawo, tikatarisa upfumi huri munyika muno, kuti mari dzese dziri mu upfumi hwenyika tikangonangana nezvimwe zvinhu zvakati koshei zvakafanana nemasocial service delivery tinoona kuti tinobuda nezvimwe zvakati pane kuti tichipedza mari tichitenga madzimota ape anofema saka panoda kunge paine muono umwe chete asi muono umwe chete unouya nekuti vanhu vagara pamwe chete vachitaura uye vachizokoshesa kuti aiwa uku kudiviri rakakosha zvakakosha izvozvo
asi hamufungo hero kuti zvikoro zviri kuramba kutambira urongwa hwebhimu zvinofanira kutorerwawo matanho nekuti bhimu chirongwa chiri pamutemo chehurumende
hakuna chikoro chatati tawana ripoti panguva ino chaticharamba kutambira mari yebhimu asi dambudziko ratatoita panguva ino iyaya yekuti mari yebhimu yagara haisi kuzoiswa kuchikoro haisi kuzobhengwa kuchikoro nenguva vana vanongonyoreswa kuti vana vaenda pabhimu ekuti vanobva kuvabereki vanoshaya mari iyoyo yekuti izouya inotora kana 3-4 years kamu apa vana ivavo vari kuda kudzidza vana ivavo vanenge vachita mabhuku vanenge vachita zvakati wandei saka chikoro hazvi kuramba asi zviri kutikurudzirawo kuti hurumende inge ichiunza mari yacho yebhimu nenguva kuitira kuti mari iyi inge ichishanda muzvikoro kuitira kuti dzidzo inge ichienderera mberi uye ichifamba zvakanaka
munyori mukuru weatuzi varobson chere vari parunhare kuacturus nestudio 7 iye zvino tokupai maonero ehurumende yeamerica amunoverengerwa natanonoka wande westudio 7
musi wa10 chivabvu nhengo dzesangano reunited nations general assembly dzinoita 193 dzakavhotera chisungo chekupa palestine kodzero dzinopiwa nhengo yesangano iri nekupa palestine kodzero yekuongorora misangano yeunited nations general assembly nhengo dzesangano iri dzakavhoteravo kukurudzira united nations security council kuti itarise zvakare chikumbiro chepalestine chekuva nhengo yeunited Nations. Kubudirira kwechisungo ichi kwakaratidza kuti United Nations General Assembly yakanga yagutsikana kuti Palestine inokwanisa kuva nhengo izere yesangano iri. Kuti Palestine itambirwe senhengo izere paidiwa mavhoti 110 kana kuti 118 asi Palestine yakawana mavhoti 143. America yakabatana nedzimwe nyika pfuvamwe dzakaramba kuvhotera kuti Palestine itambirwe mugungano iri dzichiti kupinda kwepalestine mugungano iri hakuna zvakunobetsera veruzhinji mupalestine umwe wevanomirira america kuunited nations varobert hood vakati kugadzikana munharaunda iyi kuchangouya kana pakaumbwa nyika mbiri vakaenzana murusununguko neunhu hwavo vahood vakati america inofunga kuti zvisungo zvinoitwa muunited nations nemunharaunda iyi hazvingabetseri mukugadzirisa nyaya iyi vakati kuvhota kwakaitwa neamerica hachisi chiratidzo chekuti america inopikisa kuti palestina vave nenyika yavo vachiti america inozvitsigira uye ichabetsera mukuti zviitike america inoti nyika dzeisrael nepalestine dzinofanirwa kuumbwa muhurukuro pakati pevanhu veisrael nepalestina vahood vanoti hapana imwe nzira inogona kuvimbisa kuchengeteka kweisrael uye hapana imwe nzira inogona kuvimbisa kugara murunyararo kwakanaka kwevapalestina munyika yavo vachiti hapana imwe nzira inokwanisa kuunza kugarisana nekudyidzana kweisrael nenyika dzechiarab kaitenderedza vahood vanoti america inozvipira kushanda nevapalestina nevamwe vose munharaunda iyi kuti pave nekunzwisisana kunozobudisa nyika yepalestine ichazovavo nhengo yeunited nations vahood vanoti zvekare america inoramba kutambira zvirongwa zvinotadzisa kuumbwa kwenyika mbiri idzi sezvo chiri chirongwa chinounza kugarisana kwakanaka vachiti kuumba nyika mbiri ndiko kunounza rugare rusingaperi munharaunda iyi pamwe nekuchengetedzeka kweisrael nevapalestina vahood vanoti nzira yokuumba nyika yepalestina iyo ichavavo nhengo yeunited nations inobva muhurukuro pakati peisrael nevapalestina vachitsigirwa neamerica nemamwe madzisawira
ayo anga ari maonero ehurumende yeamerica amaverengerwa natanonoka wande westudio 7 Vamwe vaimbi vari munyika nevari kunze vanoti vaimbi munyika vachiri kumbunyikidzirwa kodzero dzavo nehurumende, kunyanga hazvo hurumende ichiti munhu wese ane kodzero muZimbabwe. Basimon Dlovu anotipa nyaya inotevera.
Kubva nyika yawana kuzvitonga kuzere, vaimbi vakawanda vaisimukira nekuda kwekuti vaimba nziyo dzinokudza nekupembedza hurumende kana chete dzisingaonikwe sedzine chekuita nezvematongerwo enyika. Asi vaimbi vakaita saThomas Mapfumo vakazosiya zvekupembedza hurumende vachitanga kutsiura nekunongedza pavaiona separi kupotswa nehurumende uye kuimba nziyo dzinobata nyaya dzemagariro everuzhinji. Izvi zvakaita kuti mimanzi yaMapfumo isaridzwe panhevenyuro dzehurumende munyika uye kuti ashungurudzwe zvekusvika pakuzotiza munyika achienda kuAmerica uko ari kusvika nhasi. Mapfumo anoti vaimbi muZimbabwe vachiri kumbunyikidzwa kodzero dzavo uye manyepo kuti hurumende iripo inokoshesa kodzero dzevanhu.
Tiri kutaurei kana tichitaura nezvenyaya yeindependence, nyika haina kusununguka kwete. Vangataure zvimwe zvinhu zvakawanda vachitaura kuti Smith akazenga akati, aiwa kaSmith akati ngaatori beta because aidevelopa nyika ka.
Pavaimbi vanhasi, muimbi wemusambo wedancehall Wingy D anonzi ndemumwe wevaimbi vari kuonekwa sevanofumura hurumende kuburikidza nenziyo dzake idzo dzinonzi nevamwe dziri kuburitsa pachena mamiriro akaita zvinhu munyika. Nekuda kweizvi, nziyo dzake dzinonzi hadzicharidzwewo pane venyuro dzehurumende. Hosai Chipanga, uyo anonziwo nevamwe, anoimba nziyo dzinoburitsa pachena kutambura nemararamiro everuzhinji, vamwe vachiti anoimba zvematongerwo enyika. Ndemumwe muimbi anoti anobatwa nekunze kweruoko uye mimanzi yake haicharidzewo pane venyuro dzehurumende. Ukuwo mumwe womuimbi wemusambo wempira Jane Marimo anoti nyika yeZimbabwe yakasununguka, nekudaro vaimbi havafanirwe kutya kuimba zvinobata upenyu hwevanhu.
Tikukurudzira kuti kumamusicians vese vari kuimba sezvemazuvano, ngatione kuti izvo zvatiri kuimba zviri kukurudzira chii musociety yatiri kugara, munyika medu matiri kugara. Ngativei open kana hurumende yedu izive kuti vanhu vayo vari kudawo zvakadai zvakadai.
Gweta rinorora kodzero dzevanhu vari mukuru weZimbabwe Human Rights Association kana kuti ZimRights, Vadzika Maibere, vanoti zvinorwadza zvikuru kuti vaimbi vemuZimbabwe vachiri kumbunyikidzwa kodzero dzavo makore makumi mana nemana nyika yawana kuzvitonga kuzere, vachiti Zimbabwe inofanirwa kuremekedza bumbiro remutemo.
Ikoku kutochikora bumbiro remutemo section ye freedom of artistic expression. Saka tinokurudzira veruzhinji, vehurumende, venhepfenyuro kuti vange vachitsigira vaimbi.
Asi hurumende inoti Zimbabwe inokoshesa kodzero dzevanhu uye mashoko ekuti vaimbi vanoshora mabasa akaipa ainobata vachiri kumbunyikidzwa haasi echokwadi. Gurukota rezvekuburitswa kumashoko vaJane Van Muswere vanoti hurumende yavo yakaita basa guru kuona kuti kodzero dzevanhu dzakachengetedzwa uye mitemo yakawanda yakatovandudzwa.
The Second Republic has made significant progress in ensuring a safe, free and competitive operating environment. This has been done through enactment of media friendly laws and the
repealing pasi peutungamiri hwavamunangagwa yakaita basa guru mukuona kuti munhu wese awana mukana wekutaura akasununguka kubudikidza nekuvandudza pamwe nekubvisa imwe mitemo yaikanganisa mashandiro evanhu.
Nengo dzebato rezanu PF dzinopomerwa mhosva yekuve pamberi mukumbunyikidza nekushungurudza vaimbi vanoonekwa sevanoshora hurumende. Asi mushandi mukuru muofisi yezvekuburitswa kwemashoko mubato iri vaFarai Marapira vanozviramba vachiti manyepo anoitwa nevanoda kushora bato ravo nehurumende iripo. VaMarapira vanoti bato ravo rinoremekedza bumbiro remutemo.
Isu hatina muimbi watakamboshungurudza sezano PF. Kubva kuimbe vakaimba vana vaMapfumo vana Zvakata vainzi kuimba kwavo kunotsoropodza hurumende, hakuna akambosungirwa nhau yekuti une nzeve yakati yakaimba.
Vakafanobata chigaro chemukuru weNational Arts Council of Zimbabwe Amai Barbara Gotore vanoti sangano ravo rinokoshesa zvido zvevaimbi vachiti vanoshanda nehurumende kuti chikamu ichi chisimukire. Sangano reUNESCO rinoti chikamu 61 chebumbiro remutemo yenyika chinopa kodzero kuvana veZimbabwe kusanganisira vaimbi kuti vataure zvavanoona kuburikidza nemimhanzi kana kudetemba. Asi sangano reAmnesty International rinoti kodzero dzevanhu dzekuti vataure vakasununguka dzichiri kumbunyikidzwa muZimbabwe. Ndakamira Studio 7 Muharare, ndini Pasmo Ndlovu.
Tinotenda pasmo ini Jonga Kande Miri kuno ku Washington DC ndinoti murare zvakanaka ndekusiyemi na Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA ndebele.